vanhu vakafa, vanhu vakarohwa, vanhu vakasungwa kuti Zimbabwe inge ine bumbiro remutemo itsva. Struggle chimurenga chekuti tinge tine new constitution tikatanga kudhara vamwe tatane ndebvu kuma late 90s tichizoforma yanzi National Constitutional Assembly yatakaforma musi wa 30 January 1998 kuuniversity of Zimbabwe. Vazhinji vatakatanga nayo hondo yeconstitution including vana baba Morgan Tsvangirai vakatotisiya, vana baba Isaac Matongo vakatotisiya, vana Trudie Stevenson vakatotisiya. Hondo iyi takazoihwina muna May 2013 paitwa constitutional referendum. More than 3.2 million vakavota. Of those 3.2 million, 93% voted yes to that constitution. So a constitution yakanegoshiwa nevanhu, ikanyorwa nevanhu. Hazvigone kuti Emmerson Mnangagwa afunge kungoichinja nekuti ada kuichinja. So inyaya yandiri kuhopa kuti maZimbabweans, whether uri ZANU, whether uri MDC, whether uri Muchitawara kana kuti muAnglican kunge inini, ngatibatanei panyaya yekudefenda constitution. If we are not prepared to die for this constitution, hatisi vanhu. Speaking for myself, I'm prepared to die for this constitution. We have to say no, enough is enough. Kumirere mutemo haribatweba. Kumirere mutemo mutupo usingadyiwe. Kumirere mutemo ndiwe bhaibheri redu pano pasi renyama harichinjwe. Hakuna munhu akamba amenda Matthew 26:26 hazviitweba. So we say no, this is the fight of our lives and we will defend this constitution.
Asika tichitaura navaziyambi ziyambi vari kuti vanhu vakapa ZANU PF masimba ekuvandudza kana irubumbiro remutemo pakaitwa sarudzo.
Havana kupiwa. First vakabirira election. Chechipiri ndechekuti ZANU mukatarisa mumitseso yayo haina kumbokampeina on the issue yeconstitution. ZANU never put the issue of constitutional amendments to the people. The 2018 election was not about constitutional amendments. So he must send the mandate to govern, or govern is not the same as the mandate to amend the constitution. In fact, that mandate is not there because the constitution was a negotiated process and no party can unilaterally alter it. So Bumirano Chakaitwa was a negotiator. So no party can unilaterally alter it. Chinamasa, myself, na Washington, we spend months, Monzora, na Mangwana spend months, Kopak spend years. So we will not allow the alteration of a constitutional amendment because Emmerson Mnangagwa had a consolidated the power yake and so forth. No, nada, taramba.
Vari kutika zvevatevedzeri vaviri semuenzaniso hanzi ipfungwa yekuAmerica.
Haisi pfungwa yekuAmerica, zvinhu zvakatenderwa nemapolitical parties including ZANU PF. And chakaitirwa marunning mate provision inyaya yekuti ataita vamugabe vanga vagarisa. Nyaya yesuccession yafaila kurizovwa muno muZimbabwe. So manegotiators, we put the running mate provision to make sure the item certain whenever it's got number 2 Indian, number 3 Indian. It's a system that works. So Emmerson Mnangagwa chaari kutya nyaya yemarunning mate chii. Because inyaya yakanegotiatwa, inyaya yakabvumiranwa neZANU PF ichitungamirwa naiye Emmerson Mnangagwa, ichitungamirwa na Patrice Namasa na Nicholas Kotche, ichizoenda ku first stakeholders conference, second stakeholders conference. Most importantly, it is going to referendum. 3.2 million people voted and accepted that. So ZANU PF and his political bureau of 300 people can change that and should not be allowed to change that.